This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenye adziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kanaka vateereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechipiri zvita 29 2015. Makateerera ku Studio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Varayiridzi votambira mari dzemihoro asi vachigunun'una nekubatirwa mari dzemudyandigere pasina kutaurirana nehurumende. Vanotungamira sangano reRural Teachers Union of Zimbabwe vakasungwa nezuro vapiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso. Murayiridzi weMawarriors Kalisto Pasua onyorerana chibvumirano neZifa kuti ashande kwemakore matatu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Varayiridzi vazokwanisa kuwana mari dzavo dzemihoro wazvita nhasi kumabhanga avo, asi vari kuchema zvikuru nekubatirwa mari dzemudyandigere idzo vanoti dzakangobatwa vasina kuwirirana nehurumende. Varayiridzi vanonzi vakabatirwa mari dzemudyandigere dziri pakati pemadhora makumi matatu kuenda kumadhora makumi mashanu zvichienderana nekuti munhu anonga ari pachidano chipi uye achitambira mari yakadii. Mukuru werimwe sangano rinomirira varayiridzi reTeachers Union of Zimbabwe vaManuel Nyawo vanoti nekuda kwedanho rehurumende iri, vashandi vehurumende kuburikidza nesangano rinovamirira reApex Council vatoronga kuita musangano wechimbi-chimbi nehurumende svondo rinouya kuti vazeye nezvenyaya iyi. Rimwe sangano revarayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinotiwo rinosvoropodza zvikuru danho iri, richikurudzira varayiridzi kuti vatore matano ekuzvirwira pane kuti vabatirwe mari vakangonyarara. Hurumende yakanga yamira kubatira vashandi vayo mari dzemudyandigere idzi panguva yakanetsa zvino mugore ra2007-2008 mushure mekunge yaderedza mari dzavo dzemihoro. Hurumende iri kutatarikawo kubhadhara mari dzevanhu vari pamudyandigere. Studio 7 yakundikanawa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi. Ngatinzwei hurukuru yataita navanyawo.
Ichokwadi kuti varayiridzi vawana muhoro wavo nhasi chaiye, asi vane kutsutsumwa kukuru kwazvo nemari dzakangodamburwa-damburwa kubva pamasarazi avo zvokuti hazvina kunyatsomira zvakanaka kune kwacho kwatiri. Tiri kushaya kuti hurumende iyi sei yakungoita zvinhu zvayo isina kana kumbowana mukana wekuti itaure nevashandi vayo pamadecisions avari kuita, ekuti zveshuwa nguva inoingo yakaoma zvikuru, yakaomera munhu wese. Netarisiro yekuti January achivhurwa tinoda kuti tiwane mari dzekubhadhara vana maschool fees, asi ndiyo nguva yatiri kuona hurumende iri kudambura-dambura masararies edu tisara tisina chatiinacho. Chokwadi chaiye ndechekuti hatina kufara nekuti hurumende zveyaita izvizvizvi. Hatingati hedu kudenha, asi zvinhu zvinorwadza, hatizvitarisiri, hatinabvatambozvifungidzira kuti ingaite maitiro akadaro.
Saka mune matanho amuri kuronga kutorawo here seTeachers Union of Zimbabwe?
Kwete Teachers Union of Zimbabwe chete, asi tatora danho rekuti seutungamiri weApex Council tiri kusangana nehurumende musi wa6 January kuti tikurukure nezvematambudziko atasangana nawo aya, tichisanganisawo mamwewo matambudziko atagara titori nawo, kuti tikurukure nehurumende musi wa6 January tiri kusangana nehurumende kuti tikurukure nezvaitika izvi, tiri kutifadza izvi.
Munofunga here kuti pane chichashanduka iyo hurumende yakanga yatotora matano kare kana dai makachizosangana yenyu pari zvino?
Kana iri hurumende yatinonzwisisa yava mugabe inova hurumende yevanhu, inofanira kuve sensitive kune zvichemo zvevashandi vayo. Zvaitika izvi zvaitika isu tiri murima tisina chatanga tichiziva. Saka tinodaira kuti hurumende patichataura nayo ichatinzwisisa kuti zvayaita izvizvi hazvisiri zvakatitandirawo isusu. Zvinofanira kuti zviri zvefeo. Tiri kuda kutokumbira kuti vari zvefeo decision yavaitai. Tiri kukumbisa chaizvo kuhurumende kuti inofanira kutinzwisisa kuti hatisi kungoita zvizvemuso wedu tega asi kuti tiri kuda kuti hurumende itinzwisise pamatambudziko atiri kusangana nawo mune nyika yeZimbabwe.
Mari dzabatwa dzingawapa uwandu hwakadii?
Onyere andaita nesazi yataita inoratidza kuti iri kutangira pa50 zvichika kuma$60 zvoka. Imari yakawanda chaizvo takatarisa nekuti mushandi wehurumende muZimbabwe ari kumbotora mari yekuti anobvisa $40 kana $50 kana $60 pamari yake yaanotambira pamwedzi. Imari yakawanda, imari yegrocery chaire iyoyo. Saka hazvitifadzi izvozvo.
Avanga vari mukuru wesangano reTeachers Union of Zimbabwe vaManuel Nyawo vari parunare muHarare neStudio 7. Mune imwe nyaya yevarairidzi nengonhatu dzesangano reRural Teachers Union of Zimbabwe dzamiswa pamberi pedare kumbare nhasi mushure mekuchengetedzwa nemapurisa nezuro kukuwadzana police station. Vatatu ava vanga vachipomerwa mhosva yekuramba kusungwa kana kuti resisting arrest muchirungu. Mutungamiri wesangano iri vaObert Masaraure, vaPride Mukono nemumwe wavo vanzi vadzoke kudare musi wa14 na15 ndira gore rinouya. Nhengo idzi dzinonzi dzakasungwa mushure mekunge dzaita musangano kukuwadzana nezuro wekuronga kuratidzira musi wa4 mwedzi unouya nenyaya yekusafara kwavo nekunonoka kwehurumende kupa varayiridzi mari dzemihoro pamwe nemabhonasi. Ngatinzwe hurukuru yaitwa naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7 nemunyori mukuru wesangano iri vaRobson Chere.
Nyaya yavo yataurwa mudare redzimhosva ikanzi waObert Masaraure wanzi vanofanira kupinda mudare redzimhosva musi wa14 January 2016. WaPride Mukono navaPride Dzidza vanzi vanopinda mudare redzimhosva musi wa15 January 2016 ichienderwa mberi nekuferefetwa. Havana kubatisa chibatiso asi wangonzi wabude mushure megweta ranga ravamirira wamutisira tsanangura nyaya yacho kuti hapana kana nyaya iripo. Inyaya yekungokumbira kuhurumende zvinokwanisa kuwaniswa wadzidzisi sekuwimbiswa kwazvanga zvakaitwa wakanza ngavabude zvavo asi vazodzoke nyaya yacho ichienderera mberi nekuferefetwa.
Chii chakaitika kuti vazowanikwa ivo vachitorwa nemapurisa?
Vakaita musangano nemadhokotera emuZimbabwe vanova vashandi vehurumende. Musi wacho nevakaita musangano nevanorapa muzvipatara. Vakazoita futi musangano nevanova madhumeni vashandi wese vehurumende. Zvisinei mapurisa airamba achivateerera vasori vehurumende vachishaya kuti vanga vabate sei. Vakazoti vasara vawega pavakabva vavabata. Vachibva vaendesa kumapurisa ekukuwadzana 2 police station.
Asi vari kuti vari muhusungwa vanga vachibatwa sei?
Vari muhusungwa wasati wasvika kupolisi kwachone vakarohwa waPride Mukono vakanyikwa mumvura vachinzi tiri kukubhabhatidzai. Wasvika kumapurisa vakabviswa hembe, vaiva vasina hembe kusvika pakasvika gweta mangwana achone vakanga vasina kana chavakasimira. Wese zvavo gweta rakazokumbira kuti vakwaniswe kuendeswa kuchipatara. WaMasaraure nawaGava vakarambirwa kuenda kuchipatara asi waMukono vakaenda kuchipatara kunova kuHarare Hospital vakatyoka mbabvu. Saka zvese izvi nemapepa acho aburitswa nhasi dare redzimhosva rekumbare.
Avanga vari munyori mukuru musangano reRural Teachers Union of Zimbabwe vaRobson Chere vachitaura naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7 vari muHarare. Varimi vakawanda mudunhu reMashonaland West vanochema-chema kuti vari kumanikidzwa kubhadhara mari yekutakura mbeu nefotereza kubva kumadhepo eGrain Marketing Board kusvika kuminda yavo. Varimi ava vanoti havasati vawana mari yavo yose kubva kuGMB, izvo zviri kuita kuti vatadze kurima zvakakwana uye kuti upenyu hwavo huvaomere. Mutoro wedu wenhau Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Varimi ava vanoti havana kurima minda yavo yose nekuda kwekushaya mbeu nefotereza. vanoti vanoshikana zvikuru kuti hurumende kuburikidza neJMB iri kutadza kuvabhadhara mari yezvirimwa zvavakaendesa gore rapera. Vamwe vanoti vave nemakore maviri vasati vapiwa mari yavo neJMB izvo zvave kuita kuti vatengese zvirimwa zvavo kuvatengi vakazvimirira kana kuti maprivate buyers. Ava vanoti vanotenga zvirimwa zvavo nemari iri pasi pasi kunyange vachipiwa mari yavo yose pakarepo. Tani rimwe chete rinotengwa nemadhora mazana matatu nemakumi mapfumbamwe emadhora kuJMB zvichienzaniswa nemadhora mazana maviri anotengwa nevatengi vakazvimiririra. Varimi ava vanoti kusawana mari yavo nenguva zviri kuita kuti upenyu hwavo huvaomere zvikuru sei munguva yekuendesa vana kuzvikoro nenguva yekurima. Vanotiwo denga rakavaseka gore rino sezvo mvura isiri kunyatsonaya izvo zvichaita kuti vatarisane nenzara gore rinouya. Muzvari Ruth neGande vanorima kuLions Den. Muzvari neGande vanoti vakatadza kurima minda yavo yose sezvo vainge vasina mbeu nefotereza nokuda kwekuti JMB haisati yavapa mari yavo yechibage chinosvika matani gumi nemaviri.
Haina nhaurima inini ndakangoitwa put off zvotunorima chibage kutengesa chibage kuJMB. JMB yacho haikupi mari in time. Zvino zvitotidzosera mashure isusu varimi nokuti unenge wakatarisira kuti kana watengesa chunhu wakuwana mari yekudzokera back mumunda.
Izvi zvinotsigirwa namai Yolanda Ncuve vanorima kumhangura. Amai Ncuve vanoti vakarima hekita imwe chete sezvo vakashaya mbeu. Amai Ncuve vanoti vakatadza kuwana mbeu yehurumende sezvo vakashaya mari inoita madhora makumi maviri nemashanu yekuunza mbeu kubva kuJMB kusvika kumhangura. Murima anofanirwa kubhadhara madhora mashanu pasaga rega rega kuti ritakurwe kubva kumatura eJMB kusvika pamunda pemurimi. Asa amai Ncuve vanoti madhora mashanu pasaga imari yakawanda kutakurisa mbeu nefotereza. Mumwe murimi wemuchinoi vashemuchirwa vanoti kusanaya zvakanaka kuri kuitika kuchakonzera nzara huru munyika. Vachirwa vanoti gore ramangwana richange riri rekusunza chete.
Takutosuma kune dzimwe nyika kuti tochiwana kupi mvura ikasanaya. MuZimbabwe mune drought 2016 totoziva zvakatooma.
Asi amai Benihuda Tsoto vepapurazi reRanch kumakonde vanoti nzara yatopfunya chisero mumba mavo sezvo vasati vapiwa mari yavo neJMB. Amai Benihuda vanoti vave kutarisira masangano akazvimirira oga kuti avape zvekudya.
Madhona anombopindai kana mbaisa onaya vanongoti ubatsira kwaunisha.
Ambuya Gire vekuLions Den vanoti pari zvino vari kurarama nekuita maricho. Ambuya Gire vanoti kusanaya kwemvura zvakanaka kunoita kuti vanoda kuitirwa maricho vave vashoma.
Handina kwandinowana chikafu sezvizvi, chaisingasaisiki sezvizvi chaiwanika. Vai vanenge varima vaitaenda kunofufura tichiwana kurarama.
Asi vakafanobata chigaro chemukuru weJMB vaLawrence Jasi vanoti bazi ravo rakapa varimi mari yavo yose mwedzi wapera. Vanoona nezvemamiriro ekunze vanoti mwaka iri kushanduka izvo zviri kukonzera kunonoka kunaya kwemvura. Vanokurudzira varimi kurima mbeu dzinokurumidza kusvika uye mbeu dzinokura nemvura shoma kuitira kuti vawane zvekudya zvakakwana. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Arthur Chigoriwa. Direct from Washington, the voice
of America. Nguva yezororo rekisimusi negoredzva nguva yaizikana nemafaro pamwe nekudya tunonaka. Asi gore rinove rizhinji vanoti maomero akaita zvinhu munyika haasi kuvapa mukana wekuita machikichori nemafaro. Safari Njema anoti panyaya inotevera.
Pari zvino vakawanda vanodai vari mushishi yekutenga zvakasiyana-siyana zvekunobika nekushandisa pamhemberero yatakatarisana nayo. Maduta vanhu angadai ari kuita nange mutange achitakura vanhu vachienda kunofara nehama neshamwari kumamisha. Asi nezvanga zvichiitika mukati ma2015 pamatongerwo enyika nezveupfumi veruzhinji vakadzika mazvikuru. Vachitaura pagungano reSouthern African Political and Economy Series Sapes Trust Muharare, mutungamiri webato re People's Democratic Party, vatenda ibiti vakati, maomero ezvino muna 2015, anga akatarisana neve mumaguta pamwe neve mumamisha.
2015 igore rangaraka uomera vana vazhinji vemuZimbabwe. Kunyanyanya nyaye nhamo yekushaya mabasa, yekushaya mari yeschool fees. So vana vakawandisa vanosvika kuma 87,000 vakadzingwa muzvikoro nenyaya yekushaya school fees. Vashandi vanopfuura 40,000 vakadzingwa kumabasa kubva musi wa 17 July pakabuda judgment iya yeSupreme Court yana zuva nananyamande.
Mumwe mugari wemumusha wekwamutenda kwachihota, baba Jericho Mandere, vanotsinira mashoko avabiti ekuti zvinhu zvakaoma zvachose kumamisha.
Vanhu kunoku vanorarama nekurima magarden, ende kunonoka kwemvura zvinorau kuti chibage chakazosvikirwa chizhinji chacho changa chatotumbuka. Kuminda chaiko chaiko hakuna chiriko. Pari zvino chaipo kuti titi tingati zvaoma, tiri kurarama, asi pamberapo sevanhu vagara vanorarama nekutenga hatisi kutarisira kuti tinosvika kunana February, March, April tichine chikafu.
Sekuru Enoch Mutenda, avo vanogara mumusha makare wekwamutenda, vanoti kushayikwa kwemabasa kuri kuita kuti vana vakawanda vapindwe nemweya wekuba.
Tione vanhu upenyu hwakanaka ndezvekuti ezvinezvi vana vadiki tinavo kuno kumusha. Davaita 2016 yekuti tovaenda kumaenda achitsvakawo mabasa achipinda mabasa zvinobatsira munyika. Nekuti zvinozvi indasi ndochinhu chikuru chekuti indasi vasenza vana havachaba mombe dzavanhu.
Muzvare Joyce Tinarwo wekwamutenda vanotiwo madzimai echidiki akawanda akaita saivo asina mabasa havasi kuwana rubatsiro rwekudya kana rwauya.
Saka ndinotarisawo kuti pamwe zviwanikwa izvi ndikagona kuita sei kuzviwanawo. Saka asi handisi kuzviwana ndomboedza kutaura, ndataurazve masabhuku angu haasi kundinzwa. Aranga ndingondisofti asi zita rangu rinenge richishanda richitambiswa nevamwe vanhu.
Sekuru Amos Murape wemumusha wekwamungate kudomboshava vanotiwo zviri kudomboshava zvinonzwisa tsitsi pavabereki vasiri kukwanisa kuendesa vana kuzvikoro.
Tinenge tichinzwa urombo nezvinhu zvakadaro, tonzwa tsitsi. Nekuti kutambudzika kwemwana wanhingi ndekwangu sakare.
Amai Mary Murape wemumusha makare vanoti huori hwanyanya mumamisha mese nemumataundi. Vanotizve vanasikana vari kusangana nematambudziko akaoma.
Vanhu vanyanya kuda mari, ndisingazivo kuti zviri kukonzerwa nekuoma kweupenyu here. Asi corruption yaita se yanyanya, because ezvinezvi chese chaunenge uchida kuita munhu ari kutaura kuti ari kuda mari yedhiringi.
Muzvare Petina Gapa, avo vakambopiwa mubayiro mukuru wehunyanzvi hwekunyora mabhuku, vanoti mamiriro akaita zvinhu muna 2015 anotogadziriswa kana vana veZimbabwe vakabatana, kwete kupedza nguva vachirwira zvigaro gore rega rega.
Mbiri yedu ndechi seZimbabwe kuti tifunge nezvevision tisuvanani. Kana tichinzi vanhu veZimbabwe zvinoreva kuti chii? Ainini ndinovimba kuti zvinhu zvinogona kufamba.
Gwetari nemukurumbira vaBrian Kagoro, avo vanozeya pamusoro pezvematongerwo enyika, vanoti vemapato ezvematongerwo enyika vese vari kukanganisa pakupedza nguva vachirwisana.
Nzara yatiri kuona musha iyi nekushaya kwemabasa, kushayika kwemabasa kuriko kureva kuti kukwikwidzana kwatiri tichiita tiri maelections kuya hakushandure situation irichi iri muekonomi. Utungamiri hwedu huri kungotarisa kuti anogona ane zvibhakera zvinorova kupfuura vamwe ndiani, ane tsvimbo yakakura kupfuura yemwe ndiani, kana kuti anogona kukanda matombo ndiani. Hakuna ari kutarisira kuti anonyatsogona kuvumba upfumi hwenyika ino.
Vezvematongerwo enyika vakasiyana nezvekutatsurana votambira mazano kubva kunyanzvi dzezveupfumi kuitira kuti vagadzirise mamiriro akaita zvinhu munyika. Remangwana revakawanda rinogona kujeka muna 2016. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Safari Njema.
Makateerera kunefenyuro yenyu yeStudio 7. Tiri kutefenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Munokwanisawo kutinzwa padandemutande redu repaintanet rinoti www.voashona.com. Zvakare website yedu www.voashona.com.
Tomotarisa zviri kutevera munhau. Vakawanda munyika vanoti mitemo yehurumende iri kupa kuti varambe vachinonga svosve nemuromo mumaguta. Asi tisati takupai nyaya idzi nedzimwe, regai timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanoona nezveutano pasi peUnited Nations vanoti munyika yeGuinea hamuchina chirwere cheEbola, izvo chakauraya vanhu vanodarika zviuru zviviri nemazana mashanu. Vamwe vanhu vanga vari kuongororwa kuti paonekwe kuti vane chirwere ichi here vanonzi navana chiremba vanga vasina kubatwa nacho. Munhu anga akazviteya nemabhambu aputitsa akauraya vanhu makumi maviri nemumwe muPakistan, vamwe makumi maviri vakakuvara. Izvi zvaitika muguta reMadan pedyo nedunhu reIslamabad. Mabhambu aya aputitsirwa pamukova wekambani yehurumende inonzi National Database and Registration Authority. Nyanzvi munyaya dzeupfumi dzinoti kunyange hazvo hurumende ichibvuma kuti upfumi hausi kufamba zvakanaka uye kuti veruzhinji havasisina mabasa, gore rino yakatora matanho akawedzera kutambudzika kweveruzhinji akaita sekuvatandanisa mumigwagwa umo vaitengesa kuti vawane kurarama, pamwe nekuvaputsira dzimba ichiti dzimba idzi dzainge dzavakwa munzvimbo dzisingabvumidzwi. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Gore rino hurumende yakapa mvumo kumakanzuru kuti adzinge vanotengesa mumigwagwa zveikuru sei panzvimbo dzisingabvumidzwe, ichiti vaisvibisa maguta nemadhorobha. Asi vanhu ava vanoti makanzuru aya ari kutadza kuva panzvimbo dzavanokwana vese sezvo vawanda zvikuru nekuda kwekushayikwa kwemabasa. Izvi zvaita kuti gore ra2015 ripere vashandi vemakanzuru nemapurisa vachiita hwakiti nagonzo nevanotengesa mumigwagwa. Mukuru werimwe remasangano anomirira vanotengesa mumugwagwa reZimbabwe Informal Sector Organization, zvakare vari mutauri womubatanidzwa wemasangano anomirira vanotengesa mumugwagwa reInformal Economy Coalition, vapromise mukwananzi vanoti kunyange nhengo dzavo dziri kushungurudzwa vacharamba vachitengesa mumugwagwa sezvo pasina zvimwe zvavangaite.
Hapana choice, vanhu vanofanira kungodzoka vazotengesa, ndando zviripo, hakuna mabasa, hakuna mari, vanongodzokera mustreet vachingotengesa.
Nyanzvi munyaya dzeupfumi vamasimba manyanya vanoti pane kushungurudza vanhu, makanzuru pamwe nehurumende vanofanira kugadzirisa dambudziko raita kuti vanhu vagume vave mumugwagwa vachitsvaga chouviri.
Kuwanda kwemavhenda kunoratidza iko kuoma kuri kuita zvinhu, saka vanhu vakutsvaga chokuti vararame nacho.
Asi vaPaddington Japa Japa, avo vanomirira sangano remabhizimisi reZimbabwe Center for Business Opportunities, vanoti kunyange hazvo vanhu vayaura nenhamo havafaniri kurarama nekuita zvinhu zviri kunze kwemutemo. VaJapa Japa vanoti sangano ravo rinotsigira vemabhizimisi madiki nevanotengesa mumigwagwa, asi rinodawo kuti vatevedze mitemo vachiti zvimwe zvave kuitika mumaguta hazvina kunaka sezvo vanhu vave kutengesera pese pese.
Chibage chakugochwa mutauni, shuwa kugocha chibage mutauni, zvinofanira kuitwa kuna ana Mbaruku kana kuna ana Mabvuku kana ana Mufakosuku.
Vashorawo danho rakatorwa nehurumende rekurambidza kupinda munyika mbatya neshangu tsaru, vachiti izvi ndizvo zvave kuraramisa veruzhinji sezvo makambani anogadzira mbatya akavhara. Imwe nyaya isina kufadza veruzhinji kupudzirwa dzimba dzavo nekanzuru muHarare nechitungwiza vachinzi vainge vadzivaka panzvimbo dzisingabvumidzwe. Asi vamanyanya vanoti zvinoshamisa kuti makanzuru anorega vanhu vachivaka nekushandisa mari dzakawanda achimirira kuzoparadza chete.
Mubvunzo unongobvunzwa nevanhu vakawanda ndokuti kupakambovakwa imba iyoyo, ko ivawo vakambobvumirwa kuti imba iyoyo ivakwe ipapo, maapprovals acho akaitwa kukanzuro akaitwa nani? Ivo vari kukanzuro ndivo vanofanonga vachitosungwa.
Vamanyanya vanotiwo masangano anomirira vagari anofanira kudzidzisa veruzhinji mutemo nematanho anofanira kutevedzwa nemunhu asati avaka. Asi vaJapa Japa vanoti vanhu havafaniri kuvaka pese pese, vachiti dzimwe dzimba dziri kuputswa dzakavakwa panzvimbo dzisingaite.
Saka vangu vanhu vari kupwanyirwa zvinhu, vanodeserva kupwanyirwa nekuti ndiwo waiva aisenzisa politics, vachiti isu tiri weZANU PF hapana zvatinoitwa.
vanongora nyaya dzeupfumi vamasimba kuchera vaudza Studio 7 kuti zvakaitika zvese izvi zvakakonzera kutambura kwakanyanya sezvo zvakaita kuti vanhu varasikirwe nemari yakawanda.
Vanhu vaya vanenge vari ndivo vanenge vachiriritira mhuri vanenge vane pressure yakawanda kuburikidza nekuti mikana yekuti vange vachiita mari inenge yamishoma.
Vakuchera vanoti hurumende inofanira kuisa mitemo inokwezva vemabhizimisi kuti vatange mabhizimisi munyika kuti veruzhinji vawane mabasa vakwanise kuchengeta mhuri dzavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Sezvo vanhu vari mushishi kugadzirira zororo regoredzva, tinokurudzirai kuti mutumire mashoko enyu muchishandisa WhatsApp kukwaisa hama neshamwari. Musakanganwa kutiudza zita renyu, kwamunogara pamwe nezvamunoshuvira panguva ino. Namba dzedu dzeWhatsApp dzinoti 001-202-465-0318. Namba dzeWhatsApp zvakare 001-202-465-0318. Nhasi taita rombo rakanaka, tine muteereri atumira mashoko ake achishandisa WhatsApp.
Makasimba here vakomana veStudio 7, basa muri kurova sekurova zviya. Ndoda kuti mundimhorosero mhuri yangu iri pano maitinashe naviora wacho natinashe ariko kumusha uko. Nevese vekwamarazi vanondiziva, ndini Didmas Marazi, ndiri kuno kuSouth Africa. Nyaya yerate ndora yatikuvadza kuno, mari haichashanda. Tirambai makadaro nechokwadi chenyu vakomana, mundimhorosere baba namai vangu.
Makadiwa shamarari weStudio 7, Jonga naBlessing. Nevese vanoshanda nemi, ndinokukwazisai. Ndichiti ndinoimba kuti makatamba Christmas zvakanaka. Asi zuva ranhasi ini ndini ndinoitwa Fidelis Madzura, ndiri kuSouth Africa. Ndiri kuti makorokoto kumwana wangu wekugumisira anonzi Federate. Ndichikwazisa pamwe chete nehanzvadzi dzake Felicity naFervent. Handikanganwi mai wavo nehama dzose. Ndichiti mushingirire kunyika yakaoma, kunyika yeZimbabwe. Iko kuzere nekutambudzika. Ndinoimba kuti vamwe zvimwe Mwari kana achida, kunyangwe mvura ichinzi hainai, asi zvimwe zvichida pamwe ichakunaisirai kuti mudye muchiguta. Ndinotenda zvikuru nekundifambisirawo nekundikwazisira hama dzangu idzodzi nekundiburitsa kuti ndibudewo pachirongwa chenyu Jonga naBlessing. Mazvita henyu.
Aiwa, tinotenda zvikuru kwamuri mose matumira mashoko enyu muchishandisa WhatsApp. Rambai muchikwazisana pano paStudio 7. Nguva ndidzo dzine shanje. Ngatisanganei mangwana patichaverenga tsamba dzenyu. Asi musati marara, udzei hama neshamwari dzitifarire paFacebook page yedu yeVOA Shona. Munhau dzemitambo. Chikwata chenhabvu cheZimbabwe chiri kuenderera mberi negadziriro yacho yemakwikwi eAfrican Nations Cup, kana kuti chani, ari kutambirwa kuRwanda mwedzi unouya, kutanga musi wa16 kusvika musi wa17 kukadzi. ZIFA inonziwo yapa murayiridzi wemaWarriors Callisto Pasua chibvumirano chekuti ashande kwemakore matatu achirayiridza chikwata ichi. Pasua ati achiri kuongorora chibvumirano ichi. Muchirongwa chedu The Connection na 8:30 p.m. tiri kutarisa nyaya yevechidiki nemikana yavangavane munyaya dzedzidzo. Kana muchida kupinda muchirongwa, titumirei matext message panamba inoti 001-202-465-0318 muchitudza namba dzenyu kutira kuti tigokufonerai. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Varayiridzi votambira mari dzemihoro asi vachigunun'una nekubatirwa mari dzemudyandigere pasina kuwirirana nehurumende. Vanotungamira sangano reRural Teachers Union of Zimbabwe vanosungwa nekurohwa nemapurisa mushure mekuratidzira vachigunun'una nekunonoka kutambiriswa mari. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu, tinoimba kuti muchange muine zvakare mangwana. Anokuonekai, ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC, ndokusiyai mina Chris Gande namavelas Muhlanganya uye.